Coffee FM.
We need your man to hold on.
Play more music at the weekend.
이제와 기타 무렵 아침과 파란이 무리고 아침과 파란이 무리고 무리고 이제와 기타 우야 아침과 파란이 무리고
In the car, at home, on your phone, at work, and online. We keep you informed, educated, and entertained.
바루더루야 바루더루야 아침과 파란이 무리고 무리고 지토레테레 바루더루야 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 아침과 파란이
무리고 On the air, everywhere, this is more of your favorite songs right now, right here.
코페 FM.
나의 말이 왜 지치려나서 다내려고 이미 무리고 나의 말이 왜
나의 말이 왜
지치려나서 다내려고
Internet Radio Station. Play more music. We are your number one favorite station. Play more music online. We are your number one radio station. We only play the hits.
코페 FM.
Educated and entertained.
코페 FM.
Play more music at the weekend.
코페 FM.
Play more music at the weekend.
kuchikwa wa vira Jesus anorapa pano rara tamo chinchikwa wa vira Jesus anorapa
Informed, educated, and entertained.
Kofi FM.
Playing more music
at the weekend.
Educated and entertained.
Internet radio station.
Kofi FM.
Kofi FM.
Playing more music
at the weekend.
Kofi FM.
Playing more music
at the weekend.
Kofi FM.
In your face, all over the place. We're online.
Kana mune anya nesiri nemaruwa. Amunga shaiwi anya.
In the car, at home, on your phone, at work, and online. We keep you informed, educated, and entertained.
Kofi FM.
Playing more music
at the weekend.
Kofay FM.
Sekuru wangu parwendo, bananga arara vana kushika ikoko, basiraru wa muti. Sekuru wangu parwendo, bananga arara vana kushika ikoko, basiraru wa muti. Tete wangu parwendo, bananga chupaya vana kushika ikoko, deke ya wira mvura. Tete wangu parwendo, bananga chupaya vana kushika ikoko, deke ya wira mvura. Thank you.
kupasa kwangu kani
aiwa pindirai
kupasa kwangu Jehova
mimi pindirai
kupasa kwangu kani
muri yangu inofara nchenda kubasa kana kufuka kubasa ndo yao ni tunona
kwa kubasa kwangu kani
muri yangu inofara nchenda kubasa kana kufuka kubasa ndo yao ni tunona kwa
kubasa kwangu kani
Kabata mushonga kuti vaite mari inini ndadana Jehovah kuti ndiite mari vamwe vakabata mushonga kuti vaite mari inini ndadana Jehovah kuti ndiite mari
kwa kubasa kwangu Jehovah
imi pindirai
kwa kubasa kwangu kani
aiwa pindirai
kwa kubasa kwangu Jehovah
imi pindirai
kwa kubasa kwangu kani
muri yangu inofara nchenda kubasa kana kufuka kubasa ndo yao ni tunonaka
kwa kubasa kwangu kani
muri yangu inofara nchenda kubasa kana kufuka kubasa ndo yao ni tunonaka
kwa kubasa kwangu kani
vengi vangu Jehova vanobata mushonga kuti nini baba ndisabudirire pindirai imi pindirai imi pindirai Jehova imi pindirai imi pindirai imi pindirai imi pindirai Jehova imi pindirai
kwa kubasa kwangu Jehova
imi pindirai
kwa kubasa kwangu kani
aiwa pindirai
kwa kubasa kwangu Jehova
imi pindirai
kwa kubasa kwangu kani
muri yangu inofara nchenda kubasa kana kufuka kubasa ndo yao ni tunonaka
kwa kubasa kwangu kani
muri yangu inofara nchenda kubasa kana kufuka kubasa ndo yao ni tunonaka
kwa kubasa kwangu kani
online. We keep you informed, educated, and entertained.
mumeji wa dukulita na kayenyu ya mumbaye musiranwa
Mubariti uyai na kumbira uyai badu Badu jambara manaba
Thank you.
risati rashika
Mumaritsi uyai ndakumbira uyai kwedu kwedu jabara nanaba
Kupangari mukatora joko ramari mumerejiwa Nukurita nakayenyu ye mumba ye muziranwa
Mumaritsi uyai ndakumbira uyai kwedu kwedu jabara nanaba
Kupangari mukatora joko ramari mumerejiwa Nukurita nakayenyu ye mumba ye muziranwa
Kofay FM.